Zvinonzi mapurisa akanga akapakatira zvombo akasvika pamba paichamirwa baba vamuzvare Marova, avo vanove mutevedzeri wemurongi wemisangano muboka revechidiki MDC Alliance, ndokuvhiringidza mafambisirwo aiitwa zvinhu parufu apa mumusha wemabvuku. Zvakaitwa nemapurisa izvi zvinonzi zvakaita kuti vamwe vanhu vave parufu vasiye kuchema mufi, uye izvi zvakaitwa pasina chikonzero chakataurwa nemapurisa. Mutauri weboka revechidiki MDC Alliance vaStephen Chuma vati zvakaitwa nemapurisa zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuramba ichishungurudza muzvare Marova, avo vanoti vakapambwa vakatotywa gore rapera vaine mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, pamwe nemwe nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki MDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri. Vachuma vati vanhu vave parufu apa vakadirwa utsi hunokachidza zvakaita kuti vatize parufu.
Mapurisa vakauya vari heavily armed vakadisrupta funeral program yababa Marova. Hapana chikonzero chavakapa kunze kwekuti hungori utsinye chete werizhimu yava Emerson Munangagwa, avo vari kutaridza kuti vakavenga Netsai Marova nevamwe vake Cecilia Chimbiri na Johana Mamombe, nenyaya yekuti vatatu ava muna May last year vaka expose huipi hwehurumende yava Emerson Munangagwa, apo pavakataura kuti vaabductiwa uye kuti vakambunyikidzwa panguva yavanga vakaabductiwa.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo zvakaitwa nemapurisa hazviratidze hunhu pakatariswa nyaya yekuti muzvare Marova vari pakati pekuchema.
Vanhu vari kuita izvi kana kuti mapurisa vatumidzira kuti izvi zviitike havaremekedzi chivanhu vedu, havana hunhu, ubuntu havana, nekuti mhuri inenge iri pakuchema musure mekunge yarasikirwa nemumwe wavo, ivo ndopa vari kusvika ipapo vakatakura zvombo zvichizotadzisawo basa kufamba zvakanaka. Saka izvozvizvi zvinoratidza kuti senyika hatisina hunhu zvakare, hatizi kuremekedza chivanhu chedu. Saka ipapa apa tinopakurudziro kuhurumende nevakuru vemapurisa kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti fosi yedu yepolisi isvibiswe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati zvakaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kukoshesa kodzero dzevanhu, vachiti zvinoshamisa kuti vakapamba nekutocha muzvare Marova gore rapera havasi kusungwa asi vakatadzirwa ndivo vari kuramba vachishungurudzwa.
Zvese izvi zviri kuramba zvichiitika nekuti mutemo hausi kubata mapurisa anenge achikanganisa vanhu vakapamba Netsai Marova, Johana naCecilia havasati vasungwa. Izvi ndo zvinokonzera kuti vaite manyawi ekusaremekedza kodzero nekuti mutemo hausi kuvabata. Tinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze mutemo, iite kuti kodzero dzevanhu vese dziremekedzwe.
Mutauri wemapurisa vaponyati vati zvinonzi zvakaitwa nemapurisa izvi zvanga zvisati zvasvika munzeve dzavo, saka nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Kuvhiringidzwa kwakaitwa vanhu vave parufu rwababa vamuzvare Marova kwakaitikawo mushure memaawa mashomanana muzvare Marova vabva kuburitswa muusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavanonzi vakapara nemusi wesvondo panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavainotambira hanzvadzi yavo yaiuya kurufu urwu. Muzvare Marova vanonzi vakatyora mutemo weCivil Aviation Act mushure mekunzi vakapinda nepamukova usingabvumidzwe, zvakazoita kuti vamiswe pamberi pedare raMajor Street neZuro vakazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti mitemo yenyika inofanira kutevedzerwa chero nani zvake, vachiti mutemo hautarise kuti munhu abuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.